sharurara amazi chaukara rudo raina tomira barabera semoto wemashanga chaiti chaita mana patatu kana mana kwana aiziva kuti zvichaperera mukuchema zaive nyaya nyaya zerudo nyaya 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 zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera isu here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera
after everything yakaita baby oh tatorambana tatorambana saka zvinhu zvese zvatikaronga baby oh washikanganwa washikanganwa takanga tava kuspenda kana the all night pasina kana tombofona vandanga tanga kutona kuti zvakanga zvava zvekutofosana mari yanaiti ndichaenda nayo kanga yava kutokwana ano ana tsano zvatanga nanguwirirana navo sesetsatongovangano zvatanga tatowirirana navo
zaive nyaya nyaya zerudo nyaya 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 zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera isu here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera isu here pepedu pepedu pane aimupa puresha chipupupu zvakaita ndira apa ndaimuda zvekuti du taisimbisana tichifungidzira tichachembedzana pona pana zvinozongopera semari muchikwama ndangandosivikanwa kumanana mama kuita senge hama patakavimbisana zvikaenda nepamwe zvatibaya hana asi 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 unodarirei dai ukatambiswa ukatambiswa newao ndai
mwoyo mako pasi unofarirei dai ukatambiswa ukashandiswa newawinaye
zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera ishuwa here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera zvakapera here zvakapera